asi huri kurodza vatanga zvichaenderera mberi zvichisanganisirawo magweta avo achazenge akudi akuuya vachigara pasi vachikurukura bati nyaya yakanyanya kukosha inobuda mune zvaitwa namaimbi vati ivo vanoda kutaridza zvichazenge zvichiitwa nehurumende yepeople first kana tatora masimba muna 2018 kuti ivo vachagara pasi nevaimbova varimi vechichena muno
vazhinji vangada kuziva kuti sei bato renyu kana kuti amai mujuru vatanga kuita hurukuro navaguy smith nokuti pane vakawanda vana vezimbabwe vanofunga kuti vaifanira kunge vatanga kugadzirisana ukama hwebato renyu kana hwavo nevanhu vari muzimbabwe
chatinoda vakandemiri ndechekuti tiri kuda kuti vanhu vakapiwa minda vagare panzvimbo dzavakapiwa zvakanaka vasingabviswe bviswe mukatarisa ndoo nyaya yatiri kutaura patinoti isusu rationalization kuti tinoda kuunza kugadzikana mukati nevaya vakapiwa minda saka zvatiri kuita izvi zvecompensation tiri kuti isusu kana vaya vanga vari varimi vechichena vakapiwa muripo vachibhadharwa zvakafanira tagara pasi navo mukunzwanana nomukuyanana toona kuti tingavapa pakadii
sei mai mujuru vakatora nguva yakareba kubva muna 2001 kusvika iye nhasi vasina kunge vagadzirisa nyaya iyi nokuti vamwe vanofunga kuti nekuti vapinda mune zvematongerwo enyika vane bato rava kutungamira vaakuda kuzvichenura
makore maviri matatu adarika mai mujuru vanga vachitsvaga vawatson asi vanga vasingavawani